Nna ke tata kuro, ke shuwa taka sumba nswe Friday, Saturday tikaenda, tika uzwosa taka sumba, tino mwosha, saka tufa wakenda kukoti, tse mandi, saka nasi taenda, tata kuro tikaenda. Tashika zedu mwosha yaka ina kusopinde mkoti, na zwosi watika njiso, kwenda imo kakiri kwa madoke, na mwena ume akamira ni doke tiraki.
Pange paine vanu vangani vanzi vanyorerwe madhokota
400 plus
ndiani chaizvo arida kukutamisai pamugera apa uye mani nguva yakareba zvakadii muchigara ipapo
nzvimbo ine yatinogara itori nzvimbo yechibarirwe matibaba itori nemakova titoriwo nekuchitotoverasana kana tafa makore nemakore because makatombogarwa magarwa kudhara nikazoitika kudani hondo idzi vanhu vakambotama ndikati akazove kuteverwa muno muvhillage nekuda kwezvimetso adzoka akazove kudzoka nevanhu vake saka vanhu vari kundomafulaya vachirorana vachizvara vana makore anatsi kuti vaende ichoko nekuti nzvimbo yechibarirwe yekutoti sinzi ndo munotogara vanhu
saka sei muri kunzi mubve panzvimbo yemadzitateguru enyu
isusu tinonga takagare musingagari saka vandoinondotiitoeneseshei
mutemo unoti munofanira kutsvagirwa kumwe kwekugara mawanirwa here kwekuenda
asatawanirwa kwekuenda asati atomboudziwa nezvekuti kana muchibva mune muri kuendepi
ko makuwa hama dzenyu ari kunzi achaitwawo sei
izvozvo ndozvatiri kuti isu tinoda kugara munzvimbo mwedu tichichengete makuwa ehama dzedu tichizovigawo kune hama dzedu tichingogara paukama hwedu because hakuna kumwe kunhu kwatinokwanise kuenda isusu kwedu kuti tinge kuno kwandimokozviri kuzimbabwe kunoku nhingirikini imwe ngaimwe iyei chitinge yedi maybe tichitaura maid yedu tirinako itine stroke saka hakuna kunhu kwatingambozogamuchirwa kushure uchibva kunzvimbo yako yetaitin stroke undokuenda kana kufosfat stroke uchiti wabheti kana kusikisitu kana kusikisitre stroke uchiti wabheti isusongoshomere kuti isusu toda kugara munzvimbo yedu yechibarirwe tichichengetana nemakuwa yedu tichifa tichichengetana tichichemana zvinongoenda zvakatodaro daro ndozvetinotochema izvozvizvi.